manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 30 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana chiremba vakapedza zvidzidzo zvavo vanoshoropodza danho rehurumende rekubvisa vana chiremba vachangopedza zvidzidzo kana kuti majunior doctor pasi pebazi rezveutano vachiiswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro vachinzi vachiri kudzidzira basa.
Ndingati zvinoshamisa matanho ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba, nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose.
Chikopokopo chemauto chinodonha kwagutu mudunhu remasvingo. Tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 namufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church iri kuNorth Carolina muno muAmerica muchirongwa chedu chezvezvitendero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana chiremba vakapedza zvidzidzo zvavo vari kushoropodza danho rehurumende rekubvisa vana chiremba vachangopedza zvidzidzo kana kuti majunior doctor pasi pebazi rezveutano vachiiswa kubazi rezvedzidzo yepamusoro vachinzi vachiri kudzidzira basa. Izvi zvinotevera tsamba yakanyorwa nechishanu chapfuura nemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji ichienda kuzvipatara zvikuru zvemunyika ichizivisa zvipatara izvi kuti zvaizowana vana chiremba vachangopedza zvidzidzo ava kuti vashande muzvipatara izvi kutanga kwegore ra2019 uye vanenge vave pasi pebazi rezvedzidzo yepamusoro-soro. Danho iri rinonzi rinenge rave kureva kuti vana chiremba ava vanenge vasisapiwa mihoro sezvo vanenge vave vana vechikoro. Kurangwa mabasa kwavana chiremba kunonzi kwatadzisawo kuti bvunzo mbiri dzekupedzisira dzevari kudzidzira kuve vana chiremba dzinyorwe pachipatara chepari renyatwa. Hatina kukwanisa kubata vaGwinji kana vebazi rezveutano panyaya iyi. Tabata vakambotungamira sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatse kuti tinzwewo maonero avo.
Tingati zvinoshamisa matanho ari kutorwa nezvebazi rezveutano kuti vati vana chiremba vanenge vapedza chikoro vachishanda vachiongororwa sezvangagara zviripo vanganzi vana vechikoro havasati vave machiremba, nekuti izvi ndo zvinoitika pasi rose. Tingatoshamiswa naivo vaakuda kuchinja kuti zvive zvemuno muZimbabwe chete, nekuti machiremba kana achishanda anoshanda zvakangofanana nevedzimwe nyika. Chiremba wekusouth Africa, chiremba wekunoino kwana Tanzania, ndizvo zvimwe chetezvo. Saka isu tiri kutokadzika nekushamisika nematanho avari kutora iwayo.
Saka zvinosiya papi iye junior doctor uyu, nokuti tinonzwa kuti kana akanga anzi muinteni haachisiri pasi pebazi rezveutano, anenge apasi pebazi rezvedzidzo uye anenge amwana wechikoro, zvaakureva kuti haachatambiri muhoro.
Tingati kumbunyikidza kana kumanikidza vanhu, nekuti zvinhu zvakaoma kuti tingangotora semufananidzo wekuti vabereki vanenge vachitoti mwana apedza chikoro aakuzvishandira, asi kana vakanga vatora matanho havataurayo. Zvinoreva kuti munhu anenge achidazve rubatsiro rwavabereki kuti aende kubasa kunoshanda. Ende kurwadza kwazvo ndekwekuti machiremba vanenge vachangopedza chikoro ndivo vanoshanda basa guru vakanyanya muzvipatara. Vakange vasipo ivo zvipatara zvinogwadama, zvokugwadama kwazvaita izvozvi nekuva mabasa kwavakaita, nekuti ndivo vanobata basa rese guru. Kana vachizoda kubatsirwa pano neapo nevakuru vanozobatsirwa zvavo, asi basa zhinji ndio vanoita kuti vanhu vazhinji vararame muzvipatara munyaya yekuda kwemachiremba akangopedza chikoro.
Saka vana chiremba vanogona here kupikisa kumatare iro danho ratorwa nehurumende iro kuti vanzi vavana vechikoro zvakare?
Ndine chivimbo chekuti zvinhu zvinopikisika kumatare nekuti nyika inoka hairarame iri muchitsuwa yegaka. Kune dzimwe nyika dzinoitawo zvimwe zvatinoona zvinoitwa nemachiremba. Saka tine chivimbo chekuti vana chiremba vachatora nyaya yoenda nayo kumatare kuti zvigadziriswe nekuti izvi hazvisiri izvo zvaakuitwa nehurumende yedu.
Imiwo sachiremba, zvii zvamungataurawo kuti dai zvaitwa kuti pagadziriswe?
Tinongoti dai hurumende yaona kuti nyaya yemachiremba akaramwa mabasa yagadziriswa nekukasira. Nekuti zvavari kuita zvekuswera vachitsvaga dzimwe nzira dzekutyisidzira nekumbunyikidza kuti vanhu vadzokere kumabasa vasina kugutsikana nenyinyiso dzavo dzavakasimudza. Hazvino zvazvinobatsira nekuti isu tinoona hama dzedu dzingava vana hanzvadzi dzedu, madzikoma, vana mai nana mbuya ndo vanorwara zvo. Ndivo vari kusarisirwa neupenyu muzvipatara umu. Ivo vanhu vemuhurumende kana vachinge varwara tinonzwa kunzi vanokwira dzindege dzimweni dzengova vachienda kudzimwe nyika nekuti vane mari. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura. Nyaya iyi inofanira kuti igadzike nekukasira.
Mambonzwawo kuti ivo vana chiremba vari kutambirawo sei danho irori?
Idanho ravachoropodza chaizvo nekuti tikanzwa kuti even vana chiremba vachangopedza vanga vachinzi vakasiridzwe vauye kumabasa vakanyora zvamanishonini ravo rekupedzisira muna December uno. Varamwa vakati isusu hatisi kuzouya kumabasa nekuti nyinyito yakasimudzwa nemadzikoma edu inyinyito inosanganisirawo neraramo yavowo kana vapinda mubasa iyi. Saka vakamirira kuti nyaya idzigadziriswe vozouyawo kubasa.
Vanga vari vakambotungamira sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Edgar Munatsi vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington. The Voice of America, VOA. Chikopokopo chemauto eZimbabwe National Army chinonzi chakadonha nezuro kuGutu Central mudunhu remasvingo mushure mekuita dambudziko chiri mudenga. Nepfinyiro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC inoti chikopokopo ichi chaibva kuHarare chichienda kwaGutu uye chaive nevanhu vaisanganisira munyore mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nezvevakarwa hondo yerusununguko vaMartin Rushwaya uye vose vaivemo hapana akakuvara. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Takundikana kubata mutauriri wemauto Kennel Overson Mugwisi kuti tinzwe zvizhinji. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kukoka vashandi vose kuti vaungane pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo Mutwili Ncube nemusi wa7 Ndira gore rinouya kuti vanzwe nezvemhinduro yavo pazvichemo zvakasvitswa nesangano iri kugurukota iri. Nhengo dzesangano iri dzakafamba netsoka kubva kwaMutare kusvika muHarare dzichinosiya magwaro enyunyuto kuna vaNcube. Tabata mutungamiri wesangano iri vaobet Masaraure.
Vamusiri neye ndo vane maansa ekutambura kwevanhu vemuZimbabwe, kutambura kwevashandi vese, vashandi vaisizotambira mari yavo $900, vashandi vaisizotambira mari bonasi yavo yakakwana. Musi wa7 vashandi ava vachaungana pamahofisi avo vachiti tipewo mari yedu yatinofanira kunge tichiwana. Danho ratatora iri riri kuenderana nekufamba kwakaita vanhu vesoka kwemakiromita akawanda kubva kwaMutare vachiuya kuHarare kuzosiya chitemo chavo. Vakasiya vati mutibatewo paine nguva mutizivise kuti mari yedu yapinda here mumaakaunti. Zvaradza kuti vamusuri mumwe vaita muchivi ndaudzisa kuti vanhu vasawane mari dzavo. Ndozvaita kuti tenderere mberi neurongwa hwekuti musi wa7 na9 o'clock munhu wese anenge ari pamuofisi yavo vachikumbira mari yavo kana kuti ivo vari zaivo.
Muri kukoka nhengo dzesangano renyu chete here kana kuti muri kukoka vashandi vese munyika?
Taakutokoka vashandi vose nekuti vamupfumi havasi kungokanganisira matita anomirirwa nechete. Vaakukanganisira mushandi wose ari munyika. Vari kukanganisira munhu asitomborinda kubasa. Saka raabasa rekuti munhu wese auye panzvimbo tiche chirwangwe.
Tinoonawo kuti sangano revashandi reZCTU rine urongwawo hwekuti vashandi munyika vange vachiungana nekubatana pamwe chete vachitorawo matanho nemamiriro akaita zvinhu. Imi muri mumwe wemasangano ari kupinda here muurongwa weZCTU?
isu tinotambira zvinorongwa nezvetiyu ndo mai venyaya dzevashandi asi kana izvezvi tichakavakurudzira zvikavave nemazuva ari pajekerere yekuti musi wakati tichange tichiita zvakadini ende ndinofara kuti utungamiriri wezvetiyu huri kutidzira kuti vachironga zvavari kuronga munhu wese musi wa7 ngavamboya timboita chirurangwe pamutule kana zvetiti yati vanhu ngavazoende kubasa ticharega kuenda kumabasa asi izvezvi tinofanira kuti tikuonekana pamwe chete navo kuti wa7 ngatiendei kwamutulinei
mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here angave varayiridzi mukuronga ikoku kwete kungomirira kuvakoka chete
tinofara zvizhinji nekutsigirirwa tinowana nevamwe vatinogara navo mumahomiti mutironga vane maazita akakurisa tisakwanisa kuti titaure pano regai ndingopa rimwe chete chete rekuti kana tichisangana nevanhu vatinoita savana veiso vane vanhu vanoda nezvevarombo kuti kurarama kwavarombo kusa vasaemetambure tinonzwa kukurudzirwa zvakanyanya kuti ii chirongwa chichiri chematicha chirongwa chichiri chemarodcas chachirongwa chenyika nemaorganization akawanda ati kushanda navo zvakanyanya ende tinonzwa kufara nekushanda kwatiri
zvii zvikuru zvamuri kunyanyoda kuti mugadzirirwe navamuturi ncube
tinotarisira mari yedu kuti ibhadharwe nemaunited states dollars sezvo takawirirana muna 2024
vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuDemocratic Republic of Congo vavhota nhasi musarudzo dzine kupokana pamwe nekusarongeka idzo dzanga dzichingoramba dzichiendeswa mberi pamwe nekukanganiswa nezvipomerwa zvekubiridzirwa. Vanhu vangangosvika 12 vaurayiwa muBangladesh nhasi mumhirizhonga ine chekuita nezvesarudzo apo vanhu vemunyika iyi vavhota musarudzo dzemunyika. Zviri kubuda zvinoratidza kuti bato remutungamiri wehurumende aripo vaSheikh Hasina reAwami League rakananga kunokunda. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa chesvondo rega rega chatinotaura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombora kanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu vari kuZimbabwe vari kuita zvinodadisa wadzanai Pauline Kurebwa Seka. Tinzwe kuti vari kuita nezvei zviri kuvasimudzira kudaro. Vanzvadzi ndinokuchingamidzai kuchirongwa chanasi.
Tinokutendai mukoma kwazvai muri yeZimbabwe.
Ndiweke kutanga kakunzwa kuti kune wechidiki akadai ari kumhanya mhanya zvakadai muHarare nekupi nekupi makambani maviri matatu ameno nekuwanda kwawo. Zvii zvamuri kuita muchidimbu?
Isu tine makambani matatu. Kambani hombe yedu yekutanga inonzi Rich Realms Business Solutions. Kambani inobatsira makambani madiki makuru neari pakati nepakati kukura. Kubatsira uku tinoreva kushambadza zvinhu zvavo, kuita mabhuku eaccounts avo nezvimwe zvakadaro izvi.
Ndo yekutanga iyi. Ko yechipiri?
Ehe. Yechipiri taona zvekuti makambani echidiki ari kunetsekana kukura nemhaka yekuti haana honzo dzekuziva zvekunyatsoita kuti makambani ava akure. Tinoita futi inonzi Rich Realms Training. Iyi training tinobatsira makambani kuti vadzidze kuti professionalism inoitwa sei, kunegotieta, kutaurirana kuti uwane contract nezvimwe zvakadaro, kuti mari inobatwa sei mukambani, kuitira kuti vave vanokwanisa kusimudzira mabhizinesi avo.
Tasvika pako yechitatu, tigare tapedza nemakambani.
Yechitatu taona kuti makambani anotemba matiri kana tichinge tashanda nawo. Vanenge vachidawo stationary inove mafaira, makatiriji, makombiuta. Tikati aiwa, tinokubatsirai kuti musanetsekane, tinokutengeserai futi zvakadaro nemutengo yakaderera.
Kuti imimi muzopinda mumabhizinesi emhando iyi, makazvitora kupi izvi?
Izvi takatangawo tiri bhizinesi rechidiki tichisangana nezvaititambudza. Ndobva taona kuti nyika yeti yeZimbabwe ine zviri kunoenda muikonomi mune nyaya dzemari. Ndobva taona kuti bhati zvakadaro tinofanira kuwedzera kushanda kwatinoita nezvatinoita kuti kambani ive inobudirira. Saka ndobva tadzidzira ipapo izvozvo taakudzidzisawo vamwe makambani akawanda kuti abudirire. Mwedzi uno takaita Harare Business Expo yakabuda mumanyuzipepa, vamasmall to medium business achive anoshambadza zvinhu zvavo, tichivabatsira kuti munokwanisa kuita sei kuti mapepa enyu ave ari redhi kuti mubudhilewo muve munokwanisa kushandawo nemakambani mahombe.
Saka muri yeZimbabwe iri kutambira bhizinesi renyu sei vamunoshanda navo nevamunosangana navo?
Muri yeZimbabwe iri kutambira bhizinesi redu zvakanaka chaizvo, nekuti gore rinouyawo takutoita atinoti matraining, free training maSaturday emahara kubatsira masmall to medium businesses. Zvakaoma kudai, isu tinoona chiedza kuti semasmall to medium business ndo ave akukwanisa kusimudzira nyika. Kuchengetedzwa kwemari kuve kwakazara, zvese zvinobata kambani zvive zvinoita kuti vabudirire, nekuti mukana wekubudirira vanawo.
Zvino kune mumwe musikana wechidiki ari kunze uko anokutarisai muchiita zvamunoita, muchiita basa renyu, muchifamba achiti inini kana ndakura ndoda kuzoita sasisi wadzavo. Mashoko amungamupewo ekumukurudzira ndeyekuti kudii?
Tinoti muupenyu mune mikana yakawanda, chakakosha kushingirira pane zvose zvaunenge uchiita. Chakakosha kutarisa kuti ndoda kuenda kupi. Kana waziya kwaunoda kuenda, uri nehunhu unoita kuti usvike ikoko. Kana zvichida kuverenga mabhuku, woverenga. Kasi chikuru pakuenda mberi, munhu unofanira kuita hunhu hwakanaka, hunhu hwekuti vamwe vanoda kuzoshanda newe.
Saka vanodawo kubetserwa, vangade rubetsero rwenyu nemashandiro amunoita, vanokuwana ikupi?
Isu tinowanika muHarare munzvimbo inonzi Blasio, parodhi inonzi number 48 Lavenham, uye phone number yedu inoti 0774 602 266.
Aiwa, tinokutendai nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamuri kuita, tatenda zvikuru.
Maita basa mukoma.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi matanga tichi kurukura maererano nezviri kuitwa kuZimbabwe nevechidiki vari kusimudza mureza wavo nenzira dzakasiyana-siyana. Tataura nhasi navanzvadzi vedu Watsanai Pauline Kurebwa Seka vachitsanangura zvavari kuita mumabhizimisi. Ndokuonekai kwanhasi, togumira pano, tosangana zvakare svondo rinoya pandichakuunzirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Moswera zvakanaka.
Tinotenda Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church iri kuNorth Carolina muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndinokuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tina senior pastor Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church yokuDurham kuNorth Carolina. Chandingade kuziva kuna Dr. Gumbo ndechokuti vanotii kuvatendi vavanoona vachitambura vachinetseka asi vari vatendi vakasimba kupfuura vazhinji muchechi mavo? Dr. Gumbo:
Tinotenda nokuti pamukana uno hazvina mhosva kuti upenyu hunogona kuoma. Hatina kumbosikirwa kuti zvinhu zvinge zvakangonaka nguva dzose. Tinofanira kungotenda kuti Mwari anesu munguva dzakanaka nemunguva dzokuoma kwezvinhu anenge achingove nesu. Kunyange tiri panguva dzepamusoro pegomo anenge akangonaka, kana tava futi munyasi megomo akangotinakira. Saka ndinokurudzira vatendi vedu kuti ngavave netariro nguva dzose mukuoma kwezvinhu kana mukunaka kwezvinhu. Ngatingozivai kuti Mwari anogara ari Mwari.
Zvinhu zviri kuitika munyika mazuva ano zvinokanganisa here pfungwa dzevanhu kana tasvika panyaya dzekutenda?
Hongu, zvinhu zvinoitika zvinokanganisa pfungwa dzevanhu zvinogona kutovabvisa vamwe pakuona kunaka kwaMwari. Nekuti isu sevanhu takasikwa nomufananidzo waMwari. Kana tichiita zvinhu zvatinoita zvakanaka kana zvakaipa, vanhu vanoona Mwari kubudikidza nesu. Saka vamwe vanogona kutokanganisika kuti kana Mwari ariko sei zvakadai zvichiitwa nevanhu, zvikuru vanoti vanoziva Mwari. Nekuti nyika yataakurarama iko zvinezvi, hauna waunobvunza asina chechi yake. Umwe noumwe unenge achikoti ndine chechi yangu. Saka vari kuita zvakaipa varipi kana vanhu vose vachingopinda chechi? Kureva kutizvo, iye su wacho anonamata, iye su wacho tinoti tina machechi, iye su wacho anoti tinotenda, tisu tiri kurarama upenyu nokuita zvinhu kune vamwe zvinogona kuvabvisa pamberi paMwari.
Sei Mwari achirega zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vanotenda?
Mwari havasiwo vanounza zvakaipa kwatiri. Ndochokutanga, Mwari vanogona kubvumira wakaipa kuti aite zvakaipa kwatiri. Vanogona kubvumira izvozvo, asi chokwadi chiripo ndechokuti kunyange zvakaipa zvichiitika matiri, Mwari vane nzira yekutibudisa nayo muna izvozvo. Saka pane dzimwe nguva tinogona kufunga kuti ndafirwa zvakadai, nhamo dziri kungoramba dzichinditsikirira, asi Mwari haandionivo here? Aiwa, Mwari anokuona, Mwari anoziva. Nerimwe zuva uchacheuka sure uchiona kunaka kworukukurwa Mwari. Asi ndinodzokorora zvekuti izvo, uri mukati menhamo namatambudziko akadaro, usave hopeless kungoti ndakungozvirega ungoramwa. Aiwa, tarisa kuti chii chauinacho, chii chimwe chaungagona kuona chinogona kushandura situation yako. Wobata chinhu ichocho, Mwari vokuropafadza nechauinacho, unotoona upenyu huchishanduka.
Dr. Gumbo, pane vhesiwo here yamungada kushiyana nevateereri vedu?
Ndingada utiko ndingwe uchiza vanhu nyaya ya Abraham pakanga anzi naMwari siya vanhu vokwako uinde kune imwe nyika. Ndichakuropafadza tine vanhu vakawanda vemuZimbabwe vakasiya nyika yeZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika kuti vanotsvaka kurarama. Asi ndoda kungokurudzira vakasiya nyika vachienda kune dzimwe nyika kunotsvaka kurarama kuti pane nyaya yakaudzwa Abraham yekuti kana wasvika ikoko ndichakuropafadza. Asi kana ndakuropafadza, iwe unofanira kuve chiropafadzo, kuve chikomborero kune vamwe vanhu. Regai ndikurudzire kuti iko mugore ra-2019 ratakatarisa iri, kunyange wanga uchimbozvishandira uchifunga nezvako, tinowanzofunga kutenga mota yakanaka, kutenga imba yakanaka. Vanhu vokuZimbabwe, chimwe chinhu chandingada kuti timboita sokutsiurana, tiri self-centered, tiri vanhu vanonyanya kutitarisa iwe pate zvako. Ndisingatauri chete vedhiaspora vakaenda, kunyange vakasarawo muZimbabwe, kunyange vatungamiriri vehurumende chaiwo. Dai Mwari atibatsira kuti tizive kuti tinoropafadzwa kuti tive chikomborero kune vamwe vanhu. Tisarambe tiri self-centered, kuramba uchingounganidza zvinhu pauri nepauri nepauri, vamwe vakakupoteredza vachitambudzika. Gore ra-2019, imbofunga kuti uve chikomborero kune umwe munhu. Upenyu hweumwe munhu hushanduke huve zviri nani nokuti ruoko rwako rwamubata. Pakuti vanhu vakawanda vachemenewe kuti dene redu venhi nga asina kundidai, ndaide ndiri nani. We are taking advantage of each other. Dei tamboedzawo kutarisa kuti iko ndingaropafadza wani ndive chikomborero mugore riri kutevera.
Vateereri, ndinoimba kuti mazvinzwira mega mashoko makukutu zvikuru atapiwa nhasi naDr Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuDurham kuNorth Carolina. Ndinoimba kuti muchange minesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndoti morara zvakanaka.
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu kubudikidza nesocial media.
Masikati yakanaka vashamarari veStudio 7, ndinofara nenhau dzamuri kutipa. Tinofara nekubatanidza nzvimbo kwamuri kuita munyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa zvisingaiti neutungamiriri. Nyika yedu yeZimbabwe yarasikirwa zvikuru negwara reguta ruzhinji. Saka tinofara zvikuru nekuyananisa nekuedza kupawo muono wakajeka kumativi ose ekuti Zimbabwe yedu ingasomuka sei. Tinozvikudza, tinokukudzai. Tinozvifarira, tinozvitenda kuti dai zvaigona mairamba muchiinda mberi nekuwedzera dzimwe programu dzinogona kuvhurira vanhu vakawanda pfungwa kuti vanyatse kuona pikicha yeramangwana reZimbabwe.
Makadi vateereri veStudio 7, ndinonyanya kutenda nevakaunza chirongwa ichi kuti tikwanise kunzwawo zviri kutaurwa kunyika kwedu nezviri kuitika. Ndiya kurwadziwa nedanho rakatorwa iro rekuregedza varapi basa. Zvinotaridza kuti hurumende yedu haina mafungiro mamwe chete, nekuti haina basa neupenyu hwevanhu. Nekuti ukaona pane murapi, unotarisira kuti pane pundutso yeupenyu hwevanhu. Zvino kana yakukwanisa kuti ikwanise kutora danho rakadai, ndaingokumbira kuti vamunanga kwapachavo vakwanise kunge vachipindira munyaya idzi. Nekuti zvinoreva kuti wavakapa masimba yekuti atonge nyaya dzachona, adhile nenyaya dzachona.
Aiwa, tinotenda vateereri vakwanisa kunge vachisvitsa mashoko avo kuno kuStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndoti muve nezuva rakanaka. Ndokusiyemina Gift Dube.